Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 6/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvikoro zvizhinji zvinoti mwana anotungamidza risiku yeschool fees mberi asati apinda muclass. Saka zvicharova kuti vana vakawanda vasi kupinda muclass vachatodzingwa musi wechipiri chaiye. Kana ari semabhodha haupindi mubhazi kana usina risiti rikuratidza kuti wabhadhara school fees. Mabhazi anogona kuenda asina vana.
Sangano reNational Consumer Rights Association kana kuti NACORA rinokurudzira hurumende kuti ione kuti hapana mwana wechikoro anodzingirwa mari yechikoro panofwa zvikoro mangwana.
Saka tikuruta kuti pane kubatwa kwakanaka kwatikuitwa isu mapasenja. Takatarisa mune zvekufamba nebazi reMinistry of Transport Infrastructure and Development.
Sangano reZimbabwe Passengers Association rinoti hurumende inofanira kuona kuti vemakombi anotakura vanhu vanowana mafuta edzimotikari zviri nyore uye nemari iri pasi sezvinoita mabhazi eZupco. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reNational Consumer Rights Association kana kuti NACORA rakumbira hurumende kuti ione kuti hapana mwana wechikoro anodzorerwa kumba mangwana pamusaka pekusabhadhara mari yechikoro. Mutauriri weNACORA Muzvare Lindiwe Pilime audza Studio 7 kuti zvikoro zvese kubva kune zvehurumende, zvemakanzuru nezvemakereke zvakakwidza mari yechikoro izvo zvakakonzera vabereki vazhinji kutadza kubhadhara mari iyi. NACORA inoti inoda kuti hurumende iudze zvikoro kuti vana vasadzingirwa mari yechikoro. Tabata Muzvare Lindiwe Pilime kuti tinze nezvenyaya iyi.
NACORA iri kuti mari dzevana vechikoro dzanyanya kukwidziswa zvisingaiti. Vabereki havakwanisi kubhadhara school fees nokuti vagara ivo havana kana mari yacho yekuti vatombotenga even nechikafu nokuti naicho chiri kudhura. Pabva pawedzerwa neschool fees yakudhura futi zvokuti zvikoro zvikasimbisisa kuti vana vasauya vasina kubhadhara hapana mwana anoenda kuchikoro. Vashoma vangakwanisa kuenda kuchikoro.
Kana makatarisa mamiriro akaita zvinhu, chii chamunoona chichiitika panozorwa zvikoro?
Zvikoro zvizhinji zvinoti mwana anotungamidza risiku yeschool fees mberi asati apinda muclass. Saka zvicharova kuti vana vakawanda vasi kupinda muclass vachatodzingwa musi wechipiri chaiye. Kana ari semabhodha haupindi mubhazi kana usina risiti rikuratidza kuti wabhadhara school fees. Mabhazi anogona kuenda asina vana.
Pakuongorora kwamakaita, chii chamakawana, chii chamakabata pamamiriro akaita nyaya dzemaschool fees yevana vechikoro?
Isusu tiri kushama seNACORA kuti zvikoro zviri kukwidzirei school fees. Hapana munhu atambokwidzirwa even mari yaari kutambira kubasa. Saka school fees yacho yakukwidzwa kuti zvaita sei. Kudhara taiziva kuti kana vanhu vashandi vakawedzerwa mari ndopaikwidzwa mutengo wezvinhu zvakati uo. Saka hatisi kunzwisisa isu seNACORA kuti school fees iri kukwidzwa kuti zvaita sei. Kuti vana vasadzidze here kana kuti pane zviri kuitika here. Tida kuti zviongororwe kuti chikonzero chekukwidza school fees ndechei.
Makamboita hurukuro here nehurumende nenyaya iyi?
Tiri kutoda kutotaura nehurumende kuti ngaitarisise nyaya yeschool fees iyo. Mukatarisa pane zvakanyora tanyatsotaura kuti taakuda kuti hurumende iyo itarisise kuti school fees yakwidzirwei. Ipindire hurumende panyaya yeschool fees. Toziva kuti dzidzo ikodzero yemwana wese muno muZimbabwe. Saka nemakwiriro aita school fees zvakureva kuti kodzero iriyo harisisipo, haisisiri kodzero yapachirungu yatinoti privilege. But isusu tiri kuzviramba seNACORA kuti aiwa dzidzo ikodzero. Saka hurumende ngaichipindira yone tinobatsira vabereki kuti vana vakwanise kuzvidzidza.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa?
Senzechipiri wacho, tinoda kuti hurumende itoona kuti mwana wese aenda kuchikoro, abhadhara neasina kubhadhara. Nokuti mukatarisa kuti contract yeschool fees ndeyemubereki nechikoro. Mwana ngaende kuchikoro, chikoro chotaurirana nemubereki kuti mubereki anobhadhara sei school fees. Vana ngavasadzingirwa school fees nekuti havasiri ivo vane contract nechikoro.
Izvi zvikoro zvehurumende zvega here kana kuti munotaura pamusoro pezvikoro zvese zvese?
Zvikoro zvese zvese nemaprivate schools zvese zvangosangana, zvese zvakwidza. Nakora inyatsokurudzira hurumende kuti nyaya iyi ngaigadziriswe nekukurumidza nekuti vana vari kuenda kuchikoro nemusi wechipiri. Ipapo tagara tinotorera nedambudziko rokuti chikafu chiri kutodhura. Saka vana vachironga chatoenda kuchikoro nechipiri vachitoenda nenzara. Saka tagara pasi senakora tikati school fees ngaitarisiswe kuti igadziriswe, uye hurumende ngaione kuti panoitwa zvekufidha vana muzvikoro kubva kuECD kuprimary nekusekondary kwacho. Nokuti mwana anoenda kuchikoro ane nzara, haana zvaanonzwa mukirasi.
Munotarisira mhinduro kubva kuhurumende zvarini?
Zvokutoti chero dai zvaidzira mangwana chaiyo vamuke vakutotudza kuti chii chavada kuti vaite nezvazvo. Nokuti tiri kunyatsovakurudzira kuti hurumende ngaitarisise nyaya iyi.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reNational Consumer Rights Association muzvare Lindi wePilime vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano rePassengers Association of Zimbabwe rinoti harisi kufara nekubatwa kuri kuitwa vanotakura vanhu nemakombi, vachiti hurumende inofanira kurangarira kuti makombi ari kuita basa guru riri kutadzwa nemabhazi akaita semazupco. Mutungamiriri wePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kuona kuti vemakombi vanowana mafuta edzimotikari zviri nyore uye nemari iri pasi nekuti vari kuita basa guru mukufambisa zveupfumi munyika. VaGoliath vati njodzi dzave kuwanda nekuti vanhu havachisina mukana wekusarudza motikari dzokukwira, vopedzisira vokwira motikari dzisingakodzeri kufamba mumigwagwa. Tabata VaGoliath kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Sangano redu riri kushushikana zvikuru kwazvo nekuda kwekudhura kwakuita michovha uye nekushayika kuri kuitika panyaya dzemafuta edzimotikari. Kuona mitsetse yakawanda kuri kunzvimbo dzakasiyana-siyana, vanhu vari kunetseka vachishaya michovha yekuendesa kwavanenge vachienda. Zvaakuita kuti vachikwira chero motikari yavanenge vaenda, pedzisira vakwira pamusoro pekeriya yemotikari kana zvakafanana nemakombi nemamwe maduta vanhu.
Sangano renyu riri kuite chii pamusoro penyaya iyi?
Takabva kunyorera Ministry for Transport and Infrastructure Development tichivazivisawo nematambudziko atakatarisana nawo. Takamboisa zvichemo nekutsvaga nzira dzekuti zvivaite kuti michovha mizhinji ipiwowo mafuta edzimotikari akati chipei, uyezve anenge achiwanikwa kumasafe station anenge akatikwa kuti zviitire nyore vanhu vanochashandisawo muchovha. Takaona hurumende ichingopowo zupo petro nyangoti mafuta edzimotikari akachipa, vachisiya vemakombi vakanga vachichitakura kwemakore nemakore michovha yakachipa. Takaona sekunge kusarudzawo motikari dzokufambisa kwakaitwa nehurumende vasingabate vana vese zvakainzana. Ipapo takakadzika kuti dei vangoita kuti vese vanotakura vanhu vakwanise kuwana zviro zvenyore.
Vakakupindura here pachichemo chenyu?
Chichemo chedu nanhasi havasati vatipindura, vakati vachatipindura chiri takangomirira kuti vatipindure. Tsaona dziri kuitika dzakawanda zuva nezuva, vanhu vachipera kufa pamugwagwa apa nekuti havachisina choisi, vakungotikwira zvinenge zvavanenge vangofunga kuti zvakati zvakavachipira. Saka tiri kunyunyuta kuti pane kutusabatwa kwa naka kwa tukit kwa esu mapasenja chaka tarisa mune so kufamba nye bazi le means of transport infrastructure development
abo vanga wari mtungamiriri we passengers association of Zimbabwe vatafaza Goliath wari parunari kwa Harare ne studio 7
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che live talk na 8 PM ne kutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number zinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musiwe chishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hamani shamwari kuti dzitifarire
Tombo tarisa zviri mabepa nau anasi. Mu Daily News mune nyaya yomutungamiriri we MDC va Nelson Chamisa avo vakaudza vatsigiri vavo kuti vachaona kuti va Emmerson Mnangagwa vachabvuma kuita hurukuro navo. Mubepa nao iri zvakare mune nyaya yekuti World Bank yabvisa mari inoita mamiriyoni makumi manomwe nemashanu emadhora kubatsira Zimbabwe kuti ivake zvikoro, mabhiriji, zvipatara nezvimwe zvakaparadzwa nedutu mupengo idai. MuChronicle mune nyaya yerwendo rwemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vanonzi vari kuenda kuBotswana nhasi. Blawire 24 inoti mapurisa akasunga vechidiki vanoita zana nemakumi matatu neumwe kusanganisa mukomana ane makore gumi nematatu vachipuwa pomera mhosva yokunwa doro nokutora zvinodhaka. Yashika nguva yechikamu chenyu papo muchitaurira zvamunofunga mega mupfungwa dzenyu.
Ndinoitwawo Abigail Masikeni. Vanhu veZimbabwe, ndinokwazisai mose. Ndatambura muno munyika tirikugara munyika misiri medu. Nhamo yatiri kuona even kuZimbabwe, tasvika kuZimbabwe zvinhu zvakakwira, chingwa chiri kuitwa $3 something. Zvinorwadza vedu isusu tatambura izvo tiri kuti tiri munyika dzevanhu, tiri nhapwa munyika dzevanhu, hatina kana kutombosununguka. Kana tine nhamo isingaiti vana vari kugara vega, isusu tiri kuno tiri tega. Tatambura tanzwa dei vanhu vavakura vambotibvirawo pachigaro, timbopinzawo vechidiki vatiedzerewo, maybe tingapindawo pari nani. Tatambura.
Masera se vashamarare Studio 7 nevanoterera chirongwa cheStudio 7. Ndine zita, ndinoitwa Ruben Chirwa, ndiri pano paPretoria pasashanguve kumusha, tinobva kumasvingo kwaGudu. Chinongorwadziwa nezvatinohwa pachirongwa chedu chechokwadi cheStudio 7 kuti vanhu vari kuramba vachingobvisiwa, vachingonzi makagara siri pamutemo. Kuvanhu ava pavaimbogariswa hurumende yacho yaivepi? Ende unoonzwa zvichinzi munhu akagara panzvimbo iyo 1992 until now 2019 ndopo wakonzi akagara zvisiri pamutemo hurumende yavamunangarwa iyi hurumende yevanhu here kana kuti iyi hurumende yakangotouya kungozoparadza asi inini chandotoona Zanu PF pakaisa vamunangagwa ndo payakaisa kuti umambo hwezano huchipera manje bhozi vamunangagwa ava havazvitadza ende vakonewa tinotenda vestudio 7 nechirongwa chamunotipa ana mukoma tanonoka wandina najonga kandemiri nana ivanzi sininga anenge akupedzi mese makawandisa tinotenda nechirongwa chamunotipa chiti mugare pedo nemoto vashamarari mungafa nechando juni uno ndatenda zvangu tiri pano papretoria
muri Zimbabwe makadini henyu ndii murambi ndiripo pajobhek apa ndotendawo nechirongwa chenyu wawande chechitendero achitenderero chifarira tereka asi hai zvinenge zvaakukuita sokuti akudedzerana ndozviriva ndaona asi nehangu ndakanzwisisa kune vezayo jawa yamufundisa makataura navo vhiki rapera apa vakataura vakadudzira ndaisarinzwisisawo zvanganaka nakabhukirero ndairiverenga chaizvo bhukirero vhesi ya 21 yani ndakaona denga idzva nenyika itsva asi zvizhinji ndaisazvinzwisisa asi ipapo ndakazvinzwisisa manje mufundisi vezayo jawa yava vamwe vakutaura avava ndizvovo tinotenda asi mahwani sharp
vana vezimbabwe ini ndoda kutaura nemashoko ataugwa nasekuru vamunangagwa vachirumbidza vatsvangirai mubvunzo wangu wokutanga ndewokuti vanoziva here vamunangagwa kuti kana vachitaura isu tinenge takateerera uye tinoziva vakadini kuenda kwanga kuine nyaradzo dzatsvangirai vakanotaura kunaka kwake pano kuti vanyore pamadande mutande avo vanokangamwa kuti 2008 ndo vakabuda futi vachiti 2008 maresults obuda ndakabvunza kuti vamutadza muripi vakati ndaenda ndikati kupiko munotiza maresults achibuda kudai ndikafonera Grace ndikati aiwa nditaure nababa zviri kuno tichagadzirisa vaigadzirisa zvipi 2008 iyo ndiyo vakauraya vanhu vakabva ipapo vakanouraya vanhu zvatisingagoni kutaura muna August 31st vakauraya vanhu tikabva ipapo 14 January vakaponda vanhu futi nhasi vanaka papi veopposition Chamisa vada kutaura naichi ngavangotonga kavaende tione kana dzekubadzi chifudzika ngavadzifudze asi kana dzevaremera ngavadzoke kwavari patiri isu vatitaurire nokuti titakavabatsira pangu vari kuupoteri kusouth africa tikavabudisa muupoteri ihwohwo ndatenda hangu
kwazuvai vashamarari vestudio 7 ini ndinoitwa aidi mudiratanga ndobva kuchipingi kwachifu mapungwana zvinhu hazvinambobvira zvatinakira zvachose zvinhu hazvinambobvira zvanaka zvachose tarwadziwa tiri mukati mwenu munzvimbo yesouth africa yatinodai kutsvaga kurarama tinobatwa senhapwa mukati mwenzvimbo inei chikumbiro changu ndechekuti varume ava dai vagara pasi vakarwa mweya une tsitsi zvinhu zvikatifambira zvakanaka tikandosenzwa kumusha kwedu nekuti zvechokwadi kutaura chokwadi hazvina kuti mire zvakanaka musouth africa todunidzwa nemazita asinogara akanaka kuita kwange kumusha kwedu hakuna zviripo mabasa kumusha kwedu ngaaite tidzoko kumusha kwedu tinokumbira kuna vachamisa kuti dai vanzwa mweya une tsitsi tidzokere kumusha kwedu tinogara kumusha kwedu kuite mabasa ngavazano kuva vanogona napo kuti vapushe garwe zvigone kureruka zvimwe zvo
makadii zvenyu vestudio 7 ndirinofara here aiwa isu tiri nani zvedu tinongofara nezvemunongotiitira zuva nezuva muchitizivisa zviri kuitika mukati mekurarama chemo chedu ndechekuti takangoberekerwa munhamo chete tinongochema kuna musiki kuti dai mwari matigonesa nyika yedu yaita zvakanaka ndinochema nevakaenda kumapuraza avo kuti vanorangarira here gore riya bhobha itara achiti musavake dzimba dzakanaka vakaidzimba dzetemporary. Ivo vakaenda vakadzimba dzakanaka kumapurazi. Apa hapana zvavari kumboita zvavo. Vari kungorima tsine mabush top efodya kunosvika kupi. Dai vari dzedhadha zvavo vanga vadzoka, otherwise nyika ingaita zvakanaka.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo haanei nechekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ndege yeEuroflot yabata moto ichiedza kumhara pane imwe nhandare yendege muMoscow ikauraya vanhu 41. Ndege iyi yange yakatakura vanhu 41 nevashandi vemundege vashanu ichienda kune rimwe guta riri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweRussia. Gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vanoti kunyangwa zvemutungamiriri weVenezuela vaNicolas Maduro vasina kubviswa pachigaro svondo rapera, vachangotonga kwemazuva mashomanene. Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa Tanono Kawande ndiri muWashington DC. Kusagadzikana muVenezuela kuri kuenderera mberi kunyangwa hazvo zvichiita sekuti mutungamiriri wenyika iyi vaNicolas Maduro vanenge vachakasimba pachigaro chavo. Svondo rapera America yakazivisa kuti ingangotumira mauto ayo kunyika iyi kuti idzivirire mhirizhonga. Vanodzidzisa nezvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri kuitwa neAmerica kuVenezuela ndezveumbipi ndoga, nekuti America inenge ichifunga nezvayo kwete vanhu vari kushungurudzwa. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwe maonero avo.
Ndiona sokuti kuVenezuela kunenge kwaipa zvokuipa zviya, zvino vanhu vachitambura vamwe vachoni mamirioni chaiwo vanenge vakatotiza munyika imomo vachiinda kunyika dziri dzakatenderedza nezviri kuitika imomo zvenyaya dzematongerwo enyika. Kokuti vagarisapo vepati yagarisapo vana Madura vatorawo kubva kuna Chavez uko, vanenge kutonga kwavo kunenge kusati kuchagutsa vanhu vakati wandei. Saka zvaakuitika apa zvaamakakatanwa kuti ava vakandoitavo vechidoko ava saGuido zviya uyu weopposition uyu wakaenda akandozviti ini ndaakuita president wechinguva chipfupipfupi ndaakutorawo kuno kuti uyu Maduro uyu wakahwina zvisina kunaka, asi unosapotawo nenyika hombe aita saana America.
Ndo pandinoshaya kuti ko America yabva yapindira yaradhidza chido chikuti pachinjwe mutungamiri kuVenezuela. Chii chinokonzera izvi?
Chinokonzera izvi ndechekuti nyika hombe dzakaita saana America dzinenge dzichitsvaga kuti vanhu vadzinowirirana navo vange varivo vanotonga nyika yose. Kuziva kwedu isu vana Maduro naana Chavez havadikana kuwane zveAmerica, vakaparana neAmerica. Zvinoreva kuti zvamabhizinesi zvaana America zveoiri zviya zviri kunaana Venezuela zviya, kana pane hurumende iripo iyoyoyo, America haichakwanisi kuita mabhizinesi airi kuwana mari munyika imomo. Saka vanobva vatsama vakati iwe maitiro ako ayaya taakubvisa tiise watinosapota ipa. Vasi kana tozvitarisisa isu kupindira kweAmerica hakusiri kunge kwatangira pana Venezuela. Aiwa pari zvino ino ruzhinji rwavateereri rwose runofanira kunge ruchiziva kuti ruoko rweAmerica rwuri kwese kwese senyika hombe. Asi vanenge vane zvavanoda munyika imomo zvinoitawo kuti upfumi hwavo hunoku America kudi kuvandudzwe nezvavanowana kunyika iyo. Venezuela tozova kuti nyika inoproducer oil chaizvo, inoshandiswa chaizvo muAmerica munomu. Saka ike zvinezvi vanenge vasati vachaiwana nokukonana kwavanoita nehurumende iripo kuti aiwa chibvaiwe tiise uyuyu wataona kuti ndiyo watinosapotawo nezvido zvedu.
Kana takatarisa dzimwe nyika dzine vatungamiriri vasina kunyatsonaka, asi America inotarisa rimwe divi, chinozoita kuti America risarudze munhu wekutsigira nyangwe asiri munhu anoita zvinhu zvakanaka chii?
Ufumi hwenyika inenge iri nyika iyoyo yavanodii yavanosapota asi utongi hwavo hwavo husina kunaka, tinotarisa isi nyika yakaita seSaudi Arabia, kudzvanyidzira kwainoita madzimai vakadzi vosava, asi America yambowanzi yatibufukana napamwe chete nokudawo kuti nyika iyi yana Saudi Arabia ine zvizhinji zvavano zvinodiwa neAmerica zvakaita seoiri iyoyoyi. Tozoenda kune saka inenge ine simba nyika yakaita seSaudi Arabia, inotoinvesta mari yayo muno muAmerica munomu, zvokuti America ikange yaakuitsvara vanobva vati hatichawirira nema muchaone zvakati taakubudisa mari dzedu. Saka unoona kuti ina kakusarudza ikoko, ende zvinoenderana neforeign policy yeAmerica. Vakaverenga foreign policy yeAmerica inobudisa pachena kuti tinoita ushamwari nenyika dzinomutungamiriri unodi unosapota zvedu isu. Kana tichingowana zvimwe zvinhu munyika imomo tinomusapota chete, ndo zviri muconstitution mao muforeign policy mavo izvo. Saka ruzhinji rwuyo rusingahwisisi kuti nemhaka iyi ichitarisa divi zvinoitwa nenyika dzakati kana kusapota mamwe madikteta, asi yaakuzoenda kuna vamwe vedu kuti madikteta. Ndo zvavakanyora mubumbiro romutemo wavo, ndo zvavanoita izvo. Maindrest avo kana vachingoawana zvakakwana kunyika inodzvanyirira vanhu vayo kana kuuraya vanhu vayo, vanoita sokuti hazviitiki izvozvo.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare neStudio 7. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reNational Consumer Rights Association NACORA rinokurudzira hurumende kuti ione kuti hapana mwana wechikoro anodzingirwa mari yechikoro panovhuwa zvikoro mangwana. Sangano reZimbabwe Passengers Association rinoti hurumende inofanira kuona kuti vemakombi anotakura vanhu vanowana mafuta edzimotikari zviri nyore uye nemari iri pasi sezvinoita mabhazi eZupco. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndotimosera zvakanaka. Thank you.